vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wange wakarongwa neveconfederation of zimbabwe industries wekuongorora kuti chii chiri kunetsa mumaindastry pamwe nekukwidzwa kwemitengo vamanguzha vati zviri kutaurwa pamadande mutande manyepo uye vatori venhau vanofanira kuzivisa vanhu chokwadi vati dai zviri kubuda pamadande mutande izvi zviri zvechokwadi ivo pachavo vangadai vakatozivisa nyika pamwe neveruzhinji vatiwo zviri pachena kuti vari kufambisa mashoko aya pamadande mutande vane chinangwa chavainacho.
So the answer in simple terms is that the multi-currency system is remaining in Zimbabwe.
Zviripo ndezvekuti ticharamba tichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. Ndo zvatinoziva isu sehurumende neRBZ. Dai zvinotaurwa zviri zvechokwadi tingadai takaudza vanhu.
Vamanguja vati pari zvino Zimbabwe inoshandisa mari yenyika dzakawanda kusanganisira marandi uye izvi ndo zvicharamba zviripo kwete zviri kutaurwa. Vamanguja vatiwo zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kutengeswa kwemari mumigwagwa. Bhanga ravo ratanga kupa marezinesi ekutenga, kutengesa kana kuchinja mari kana kuti maberudi change. Vati pari zvino vapa marezinesi 13 uye vacharamba vachipa mamwe akawanda. Vatiwo mumaberudi change mutengo wemari unenge usingadarike zvikamu 10 kubva muzana uye izvi zvichabatsirawo kuderedza mitengo.
Tati tiri kuisa maberudi change kuti vanhu vatenge mari zvakanaka, kuchinja mari epane mutemo. Maberudi change nemaranzi ako ikoko upoma yezora zako. Because with your dollars you get your maranzi. That in my industry, handu nyaya yacho ndekuti amwe wacho ari kutivhara tivape domo tivape foreign currency as they are using per rate of price they are called when they get their money pachi official. Number 2, maberudi change anobatsira kuti chii vanhu vanga anezive pokutenga mari pokutengesa mari zviri pachena vanzokutendera vanzokuenda mubhege munhu usingazivi ndiani. So it's not by, so if you have perfect information price will go down.
Mutungamiriri weCZI Vasifelani Javangwe vati danho ratorwa neRBZ rekuti vanhu vakwanise kutenga mari pamisika iri pamutemo zvichabatsirawo kuderedza mitengo sezvo mamwe makambani ange ari kutenga mari yekunze pamukoto.
Now tichiona kuti kana zvakunzi zvinenge zvakuitwa nemaberudi change sezvataurwa paya kuti spread itori yatingati mari maximum yatingati markup inenge iri kuma 10%. So which means kuti zvinyaita kuti kudhura kwemari kusanyanyise and vanhu vave vachikwanisa kuti se vachipa uye atareceiver mari kubva kudiaspora kana asimuda kutenga ukwanisa kuvachita se achinotengesa kumaberudi change ikoko zvichikwanisa kuti makambani awane nemari yakaita se mari iri nani.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatambirawo danho iri uye vati tariro yavo ndeyekuti izvi zvichabatsira mukuderedza mitengo nekuti mari yekunze iwanikwe.
Saka ndiri kuti nina nyaya yemaberudi change nyaya yakanaka, inyaya inofanira kuti iite kuti pange paine homwe imwe chete inowanikwa foreign currency kusiri kunze uko kublack market uko kwaita kuti kuuraye basa nekuti kukura kuri kuita makambani vari kunotenga foreign currency panze. Ufuchi havafana kunge vachinotenga foreign currency pads. Havafana kunge vachiwana foreign currency yavo kubva kumabhanga nekumaberudi change.
Vamanguja vati kubvira munandira kusvika muna Gunyana nyika yawana mari yekunze inosvika mabhiriyoni mana asi dambudziko nderekuti mari iyi haisi kushandiswa zvine mwero kana kushandiswa kutenga zvinhu zvisingasimudzire upfumi kana maindastry. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.